Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yei no misoro ye na uzeduza nasi chishanu mbuzi 2018. Mutungamiri wechechi ye Prophetic Healing and Deliverance PhD vawota magaya vano visiswa mari ye chibatiso inoita mazana matatu emadora pamosha ya vari kupomerwa ye kuchikora mitemo inobata mishonga inorapa. MDC inotungamirwa na Vanelson Chamisa inomisa danu rakanga ratorwa nedunu rematebeleland north rekudzinga meya we Victoria Falls chiti kudzingwa kwavo kwakaitwa zvisiri pamutemo. World Food Program inopiwa ne America mamirioni makumi maviri nemaviri emadhora ichashandiswa mukutengera vanhu chikafu muZimbabwe. Mukombe weKasolaga Premier Soccer League uchange uri munandare yemaGlass Stadium kuzvishava nesvondo apo FC Platinum iri kusangana neShabani Mine mumutambo ungangoburitsa shasha yenhabvu yeZimbabwe yemwaka uno. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa vamagaya yekuti vanokwanisa kurapa chirwere chegomarara pamwe necheshura matongo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.